Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 kurume March 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi richaita musangano nevatsigiri varo muchinhoi. Zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisa South Africa nhasi dzichange dzichitaridzira pamusoro pezvatinoti hazvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira hurumende kuti ibetsere mukudzikisa huwandu hwemichato iri kugurwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, riri kukurudzira nyengo dzaro kuti dziuye kumusangano webato iri uchaitwa nhasi pamahofisi ebato iri muchinoi nenguva dza 10 o'clock mangwanani anhasi. Mubepa reziviso raparadzirwa kuvatori venhau, mutungamiri weCCC Vanessa Chamisa vanonzi vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera misangano yakaitwa navachamisa munzvimbo zhinji nezuro. Ngatinzwei vachamisa muhurukuro yavakaita naBlessing Zulu weStudio 7 pamusoro pemisangano yavo.
Igore remhemberero hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu Madhisheda ari kumbunyikidzwa achimbonyorwa mazita mene zvimwe zvimagurupu zvakafanirizwa nePF zviri kushungurudza vanhu mumaruwa umu chitora mazita evanhu, asi shoko nderokuti munhu wakashinga, munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumamita meda aiwa kani vanhu vakabuda nehuwandu vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anga achiri musangano wevanhu vose vose, musangano wevakuru vakuru, vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko reCitizen Movement CCC.
Saka pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidland, tati vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukoko iteuko unopinda munana Shurugwi nana Zvishavane vamwe vachibva kunana Rapanzi Chirumanzi, haikona kutaura munana Vhungu kumukobha vese vanga vakaungana kunana Kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muye neshanduko. Ashoko iroro rakurumbira ngativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo, atiri kuti macitizen candidates kana citizen MP, citizen councillor anobva muvanhu, anodikwa nevanhu, anogara nevanhu. Itakasiyana nemamwe makati anoti vanoda uyai, hatiti vevachada. Isu tinoti anodiwa ndeanopinda, kwete anoda, nokuti ukada unoti nyika mangwana zvamwe zvakubata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Ndatotanga ndozvakaonaka ndatenderekawo munyika mbedzi akazhinji nanatotenderera sevakuru vemusangano tachinopa chirayiro kuvaikoni iyo vanonomwisawo vesangano pasapo. Kana chirayiro chinotanga kunwa chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa, icho chingwa chekutisarudze dzichivako kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kune chivi.
Mune chivimbo chekukunda here vachamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo?
Gore rino makuwerere kurova seri nekuseri ngoma yejekemisheni. Wanhari vemukoma wangu uyu vemukoma nahamire kuda kumutinha zvokuti kana iye anonyatsoona kuti apa ndaponekwa ine urombo naye, asi ndo zvinoita mukoma nemunyinina kana vakatamba pamwe chete izvi nemutingira gumbo rimwe chete pachedu, asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanzvazvinogezana, itinei tichigeza tibhakira semunwe nekuti munhu ndo wakudika munyika muno nyika yanga yakapesaka t-shirt yegreen kubva 1980 yeyo nhuwa yaane ziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa podawo yeyellow yegoridhe inombouya itsva ndozvatarika vanhu ndozviri kutaura vanhu
avo vange vari mutungamiri wecitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunhare nablessing zulu westudio 7 mapurisa musouth africa anoti akagadzirira kuona kuti kuratidzira nhasi kwakashedzerwa nebato rinopikisa reeconomic freedom fighters hakuzokonzeri mhirizhonga manheru anezuro mapurisa akatotanga kusunga vamwe mune dzimwe nzvimbo kuratidzira uku kuchaitwavo nhasi munyika dzakaita sekenya tunisia senegal nenigeria chinangwa chiri chokupikisa izvo zvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi tabata nyanzvi mune zvematongero enyika amai rainanzvera kuti tinzwe maonero avo
muzuva ranhasi pane urongwa munyika shanu dzemuafrica hwekuti pave nekuratidzira kweruzhinji nyika idzi dzinosanganisira south africa iri kuchamhembe kwedunhu reafrica kwozoti kenya iri kumabvazuva kwozotiwo zvekare nigeria nesenegal idzo dziri kumadekero kwedunhu reafrica nyikawo yetunisia inove iri kumaodzenyemba ichange iine kuratidzira kweruzhinji
Urongwa hwekuratidzira uhu huri kurongwa nani?
Urongwa uhu hwekuratidzira huri kurongwa neavo vari mumapato anopikisa. Kana takatarisa munyika yeKenya, vaRaila Odinga avo vakakundwa musarudza dzegore rakapera, ndivo vari kuzenge vachitungamirira urongwa hwekuratidzira pamwe chete nemapato anopikisa eAzimio Coalition. KuSouth Africa zvakare tiri kuona kuina vaJulius Malema veEconomic Freedom Front vachange vachiratidzirawo zvekare.
Amaindlela, chinangwa chekuratidzira uku ndechei?
Nyika idzi vahwande dziri kunyunyuta nezvenyaya dzematongero enyika pamwe chete nezveupfumi izvo zvakonzeresa kuti mitengo yezvinoraramisa mhuri ikwire kakapetwa katatu panguva diki diki. Mabasa hakuna vawande, uye zveva nao havasi kukwanisa kuraramisa mhuri. Zvavapo ndezvekuti mhuri zhinji mudunhu reAfrica dzakatarisana nenzara. Munhu wese ane kodzero dzake, imwe yekodzero ndeyekuti munhu ave nechikafu chakakwana, ave nepekugara pakanaka, nechekutiwo zvipatara. Zvinofanirwa kunge zvine mishonga uyezve vana vanofanira kuenda kuchikoro. Tikanyanyotarisisa nyika zhinji, kwete idzi dzega dziri kuratidzira, dzakafananawo neZimbabwe neMalawi nedzimwewo magariro evanhu anosuwisa.
Sekuona kwenyu amaindlera, sei Zimbabwe isina kubatanawo nedzimwe nyika mukuratidzira uku.
Mabvunza mbunzo wakanaka chose vahwande. Hongu Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akawanda. Asi chikonzero chokuti Zimbabwe haisi kuratidzira chiri kubvira pakuti pane mitemo yemunyika yeZimbabwe inoita vanhu vatyira upenyu hwavo. Tikanyanyotarisa pane Statutory Instrument 101A iyo inove inorambidza kuratidzira kwevanhu zvinogona kuti munhu anogona kuripiswa fine ye$300 zvichienda mberi. Izvi hazvo hazvireve kuti kodzero dzekuratidzira hadzipo, kwete. Bumbiro reZimbabwe Human Rights Commission uyezve bumbiro remutemo weZimbabwe rinotsanangura zvizere pamusoro pekuungana pamwe chete nekuratidzira. Asi dambudziko riripo pakuti kodzero idzi hadzisi kucherechedzwa neavo vari pachigaro. Ndiko sakawo zvekare Zimbabwe iri pasi pezvirango zveupfumi kubva kunyika dzakabudirira dzeAmerica neUnited Kingdom.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika amai rainanzvera vari parunhare kuNairobi kuKenya neStudio 7 hatina Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Kwekwerere vanoti hurumende inofanirwa kupindira nekubetsera nenyanzvi dzinogona kuyananisa vakawanana kuti vakwanise kukurukura zvinonetsa mudzimba dzavo senzira yokudzivirira kugurwa kwemichato uko kunonzi kuri kuramba kuchikwira munyika. Judicial Services Commission inoti matare akaona huwandu hwemichato yakagurwa munyika hwakapetwa nezvikamu zana kubva muzana kana kuti 100% mugore ra2022, apo matare akagura michato zviuru zviviri zvine mazana manomwe nemakumi matatu nemashanu kana kuti 2735. Dr. Gwiperere vanoti vana tete vaisimbobetsera vakawanana havachawanikwi uye vane matambudziko avovo vachiti yava nguva yekuti hurumende ipindire zvine mutsindo munyaya iyi.
Vahwande nyaya yokurambana muwanano yatekeshera muZimbabwe, asi nyaya inoshayisa mufaro zvikuru. Paangava nezvikonzero maonero angu zvakati wandei zvinokonzera kuti vanhu vasiyane muwanano vambenge vagara vose zvakanaka kwechinguva. Chikonzero chekutanga chandingada kutaura nezvazvo kushanduka kwetsika namagariro edu isu savanhu vatema kana kuti savanhu vomuZimbabwe. Iko zvino maZimbabweni atekeshera nenyika dzakawanda, tinotoredzera kana kwatinoti kukopa muchirungu tsika dzavamwe, todziisa mutsika namagariro edu echiZimbabwe, zvozova zvinokonzera kakusawirirana. Kana tikagara toti kujoni, toona vakadzi vokujoni vane maitiro avanoita kana kuti varume vokujoni, isu takuda kuuya nazvo, zvozova sekitawanana. Tiri patsika namagariro evanhu ipapo vahwande, tete vaiva vachikosheswa zvikuru makuriro atakaita. Taitodzidziswa natete kuti kana mapinda muwanano unotarisira zvinetso zvakadai nezvakadai, uye kuti uzvikunde unodai ugodai. Kana watoita dambudziko waitomanya kundoudza tete, ende tete munhu waienzanisa asina kurerekera kumusikana kana kumukomana. Tete vemukomana, tete vemusikana vese vaiva vaine basa rokudzoredzera nokugadzirira zvinenge zvigadzirisa zvinenge zvakanganisika.
Chii chinotadzisa kuti izvi zvirambe zvichiitwa nai Dr. Kwekwerere?
Iko zvino mumhuri dzedu hatichina kubatana semhuri saizvozvo zvokuti tete vangapuwa mukana wavo kuita basa ravo. Tete vavana vamazuva ano vatova iyo internet vavanoswera vachingogugla kana panana Facebook vachiudzwa zvinyaya zvimwe zvinotokanganisa wanano dzavo. Chechipiri chandinoda kutaura nacho vahwande chinokonzera kuti vanhu vakonane mumhuri inyaya yokushayiwa, yatinoti pachirungu poverty. Zvino kana murume aroora aine mhuri yake, vachiswera pamba kuna mabasa muZimbabwe, chokudya hapana. Zvino somukadzi wanenge achitarisira kuti baba vaende vanoshawashawa vauye necheuviri mhuri idye, panenge pasina. Zvongozokonzera zvakarechi kumarana marana. Saka nyaya yokushayiwa inokonzera zvakare mhirizhonga kana kukonana muwanano. Kwozoti zvakare vanhu vomuZimbabwe nenyaya yekushayiwa yatareva yepoverty vakangozara nyika dzose dzose. Uye muZimbabwe imomo murume unogona kunge achigara kuhwande uko, mudzimai achigara toti kumusha kuri kuBait Bridge. Saka panotori nemukaha unopa kuti wanano isazomira zvakanaka. Uyu ari kwake, uyu ari kwake, achasangana nemwidzo. Utanga kutora vamwe varume, uyu utanga kutora vamwe vakadzi, nemhaka yemukahwa wedistance unenge uripo iwoyo. Saka ndechimwe chinhu chinokonzera ichocho. Kwozongoti nyaya yokuora kuhunu, moral decay, vanhu vaakuputa zvinodhaka, vaakuinda vachiona zvinonyadzisira paindaneti, vaakungoona zvinhu zvakawanda wanda. Ende nokuti tete havachapuwi mukana wavo, tsika dzakutotyisa dzimwe kuti unoshaya kuti izvi zviri kuitwa nomunhu akaroorwa nomunhu here. Aya mapfekere iyayi, aya mataurire iyayi, mataurire emunhu ari muwanano here?
Sekuona kwenyu Dr. Kwekwerere, dambudziko iri rikagadziriswa sei?
Inini maonero angu ndokuti hurumende yedu ine basa rokuti igadziridze problem iyoyi. Chekutanga isusu tichikura vanhuvaiti murume nomukadzi vaidzidzisa pachikoro chimwe chete. Zvairespektwa nehurumende kuti mhuri dzigare pamwe chete. Zvino iko zvino chero mukaenda kuzvidzidzo zvapamusoro, mudzimai unoti apedza chidzidzo ondokandwa muzarabani, murume ondokandwa kana wedza. Saka izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vagare kure nekure. Hurumende inofanira kuita kuti mikana yokuwanikwa kwamabasa namaindustry avhurwe vanhu vawane mabasa, nokuti kushaiwa mudzimba kunokonzera mirishonga. Uye hurumende inofanira kukoshesa tsika dzedu namagarire edu echikare. Takangoregera zvimwe zvitsika zvichingopinda, ndopatinoona vana vedu vachizopinda mune zvinodhaka, muwanano imomo zvinokanganisa futi. Uye humwe huno hwokuti unongoshaya kuti hauna kumira zvakanaka. Saka hurumende inofanira kuti iite basa rayo ipapo. Kozoti hurumende inofanira kuwana zvirongwa zvokuti vane shungurudzika kana kuti vane zvinetso muwanano voenda vondowana vana chipanga mazano kuvanoenda kucounseling. Zvichiprovhaidwa nehurumende, vanhu vachingoendawo chero ndisina mari ndongonowana tete vehurumende vanotiudzawo kuti muwanano garai zvakanaka apa, gadzirisai dzimwe nguva mukatora zano iri rinokubatsirai. Saka hurumende ngaiite zvirongwa izvozvo, vemakereke navo ngavaite zvirongwa zvinobatanidza vanhu.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Kwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mihoro yevanoshanda mumigodhi inonzi ichabhadharwa ichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica, izvo zvichaona mushandi wepasi pasi achitambira madhora ekuAmerica mazana matatu ane makumi matatu nemashanu kana kuti US $355 kutanga munandira gore rino, asi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana 35% zvemihoro iyi itange ichibhadharwa nemadhora eZimbabwe. Mihoro iyi yakabvumiranwa pakati peAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe neChamber of Mines of Zimbabwe. MuNewsday makare, vamiriri vemasangano akazvimirira oga eCivil Society Organizations vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu vachiedza zvakare kunyengetedza vamunangagwa kuti vasaisa ruoko rwavo pagwaro rePrivate Voluntary Organizations kana kuti PVO Amendment Bill. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Action ndiri kudiwa, but we don't have any representatives at national level. Saka isusu we don't take the action into our hands. Pari kutoona plan iyoyo, otherwise our future is doomed. Tisu tikutambura mayouth isusu. Vamwe vanhu vari comfortable in their positions as senators, as councillors and MPs. We are here per polling station, shumi nezuro, no rest. Kuita 2 days at the polling station and no one would register. No one could register. And you don't actually feel that because vanhu havapo, vari kuita their business what they are doing. But we are saying we need an action right now, or else there is no election. In my view, there is no election, especially in Ward 7. Personally, there is no election that no is. There is no election, because the teacher election recommends us Zanu. We cannot have an election of endorsing Zanu PF. ZEC is an equal ref, and must play its part neutrally. Kana ZEC is a partisan, one of them is a kafa. It's also we don't care about that. Nobody gets the guy who registers second machine a kafa. Zimbabwe has got a lot of resources, diamond and gold. So how can ZEC have a justified reason? You cannot tell that register one. One of them is a pair. One of them is a pair. Machine a wanda. So I can tell you that demonstration against ZEC, ladies and gentlemen, I want to tell you from what's happening. We are doomed. Apana, apana jiri. Man, I'm still expecting my miracles. In any I'm there, I'm here on the ground, and this is the story.
Mangwanani, mangwanani, vawande. Tinotenda nenhau dzemachokwari, vawande please. Chokwati bati murume uyu akadya mari dzedu dzecooperative. The shelter for all places, ngeta 6 7 ngeta 7 ngeta 6 nomuziva, ngeta 8 nomuziva. apari kukontesta utabla kufotero ano chama zi kanseli munu ya kangu wini munu ya waka chama rezewa miyata chuma tukazisa makoti wakaita corruption na mpana chakabuda murumu ya kachama rezewa kwa wande ya kachama rezewa ndichichema kachama rezewa marezewa bere kwa chembi la wafazira chichida zimbaga chitembi za tutozo wana chichipira 140,000 US dollars ya kachama murumu uyu wa murumu na iye are case deeper.
Musati hizo ni mtemo za muno ono kukuma European Union modu kuwe kumbo zisa ku Zimbabwe. Muruku tazawa anava na uye madragisi, muruku tazawa anava na uye mpanje, sese pane zino daka, muruku tazawa, but end of the day, muruku tivana wa saroha. Manje Zimbabwe haina mtemo wa kararapa anze kudaro. Sati za muno ono kukumoda kuzita ku Zimbabwe. Hatina mtema ya kada hizo hivi ngitero mwombe ziripa ndi imacha hizo zingata za kuro waka inga fambika ndi imacha mwisei mazimba
magadi kupa studio 7 na po ama zangu mwose wanawe Zimbabwe nisara wazimu Zimbabwe nindi yoto astaranga nichari hivi ninga pondo zangu ni ama zebizi zani PFs nindi adambo tewara zangu pa msoro pewe anwanzi tafadha mbadi niwe anuziti commission ponya tuwe mtaruma polisa nyaya za uzi mkuta kangobu mzo nyaya chega chega cha itu waje mingi jare shukwa mnika mkuti hii ina andiziri chakazo ucha dai sakati sikati kwa chinkuta warala mge wananua mumuti na adai wako nakuzi wati nchino nzanu pia vucha hapa aduze kufura chakupera wana Zimbabwe watifu utiresha nduko tuone zinu zitwa kwa nyingi zonu mapipase membwe dikari dichingo zere zero atirike tichiwona chini chino nzani PF atichadiwa na uchinzo wawa na Zimbabwe ati mirei ni tinyato kwane ushingi wedu tinyato zumiri ati ruise chini chino nzani PF chichiwa chini chino nyangari kasa chose lapi ndezake mkoma anamu ya nishandu kone majusta ati guni kura la matumi kabedu kwete kudiaspora mwende usiku wakanaka pa studio 7 na po.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvemari reFederal Reserve Bank rakabatana nemamwe mabhanga makuru muAmerica akazivisa zuro maneru kuti achabatana mukuona kuti mari muAmerica icharamba ichitenderera kuti zvibetsere vanhu nemabhizinesi. Izvi zvinotevera kupererwa nemari svondo rakapera kwakaitwa nerimwe bhanga guru muAmerica reSilicon Valley Bank. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvakaitika uye zviri kuitwa kuti zvinhu zvisanyanya kuipa.
Chinenge chaitika apa ndechekuti bhengi rinenge rapererwa nemari, nokuti bhengi sokuziva kwedu mari dzetinenge tichiisa imomo bhengi rinoshandisa mari idzodzo kungava kukweretesa vama business kuti vafambise zvirongwa zvavo zvemabusiness akure kurega vari nokweretesa vamwe vanhu shanguiti dzinenge dzichikwereta mazimari akawanda saka kuzodzoswa kwemari idzodzidzi kwavanhu vanenge vakweretiswa kana kuti vamabhizinesi anenge akweretiswa iwawawo hakusungirwe munhu ruzhinji rwacho nokuda kwokuti dziri kubva mucovid mamwe mabhizinesi anogona kunge akakonewa kubhadhara mari bhengi rozoshayiwa mari iya rinofanira kunge richiva nayo yatingati minimum balance yarinofanira kunge richiva nayo kuti igozokwanisa kupa vanhu nerimwewo zvirongwawo zvimwe zvamabhizinesi zvamabhengi anenge ane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichida mari saka pakuzoti tava kuda mari keshi yei vanhuzoishaya zvobva zvoita mukurumbira nokuti imari dzavanhuka dzavanenge vainadzo idzodzo zvekare zvinobata utano hwenyaya dzeikonomi hweupfumi hwenyika nokuzvinungusa yatinoti consumer confidence yavanhu vozvavo isu tose kana pasi rese vanobva vavhunduka kuti ko kana iri bhengi iri richishayiwa mari korangu rinozoita mari here vamwe vomhanya kumabhengi vondotora mari kumabhengi kuyoku vogara nadzo mudzimba saka mari sokuziva kwainoitwa navaongorori inofanira kunge ichishandiswa kushandiswa kwayo ndokunge isu vatengi tichiinda kunotenga nayo tisingagari nayo mumba mabhengi achikweretesa mari idzodzo nezvekare
takaona mutungamiri weamerica vajoe biden vachitaurira veruzhinji muno muamerica kuti vanhu vane mari dzavo dziri kumabhanga vasatya nekuti mari yavo yakachengetedzeka pachashandiswa mari yaani apa kuti kutsigira mabhanga awa vaprofesa masocha
zvinowanza zvaitika ndozvokuti mapropati anenge aine bhengi irora anogona kuzotengeswa achitengeswa kune dzimwewo shanguiti nokuti vabiden vakagara vatotaura nechekare kuti zvatiri kuita kuti vanhu vawane mari dzavo handi zvokuti tichatora taxpayers money mari yavashandi vomuamerica inochengetwa nehurumende iya kana kuti hazvirevi kuti toprinda imwe mari topa mabhengi aya aiwa urongwa huripo ndohwokuti zvinenge zviina mabhengi iwayo tinoziva kuti mabhengi anogona kunge ana mashopping mall mabhengi anogona kunge ana mazibuilding akakura kura ari mataundi amaofisi aya aanenge achirendesa ndo zvirongwa zvokuti izvozvo ndo zvinogona kuzotengeswa izvozvo kune dzimwewo shanguiti mari yacho yopiwa varidzi vayo vanenge vaine mari imomo zvinogona kuti tore nguva nokuti apa vabiden vari kuzama kubhalanza kuti kana vakatora kana kuti vakavimbisa kuti vachatora mari yehurumende zvakamboitika kuna ana 2008 uko vopa mabhengi zvinodonhedza uremu hweus dollar kudonha kwouremu hweus dollar kunozonyanya kubatisisa nyika dzakaita sana Zimbabwe dzinoshandisa us dollar semari yadzo nokuti dzinenge dzaakuda mari yakawanda kuti dzikwanise kutenga zvinhu zvokunze zvakaita sana peturo zvina magetsi nokuti dhora ravanenge vainaro rinenge radonha simba racho saka vabiden vari kuzama kubhalanza izvozvo nokuti tinofanira kuziva kuti us dollar ndiyo yatinotisu international trading currency yapasi pano pese kuti nyika dzikwanise kutengeserana dzinotengeserana neus dollar ino muzinda weworld bank uri uno vana international monetary fund vari uno saka ndo pakaipira mabhengi ipapa
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi richata musangano nevatsigiri varo muchinhoi zvizvara zvedzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisa South Africa nhasi zvichange zvichitaridzira pamusoro pezvavanoti hazvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inokurudzira hurumende kuti ibetsere mukudzikisa uwandu hwemishato iri kugurwa munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko Makris Gande nenhau dzeisindebele
Soku isika tisenda bako VOA Ndebele.